2019. Makaterera kuStudio 7 neperinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muhupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa muGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vehurumende, mapazi esangano reUnited Nations, vakuru vemabhizimisi nevamiriri vemasangano akazvimirira oga zviuru zviviri vainge vari kumusangano wemazuva matatu kuGeneva, Switzerland, kutanga nemusi wemuvhuro. Musangano uyu unonzi Global Refugee Forum uye ndiwo wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muhupoteri neavo vanotiza misha yavo nekuda kwehondo kana kushungurudzwa. Vanhu vari muhupoteri vanosvika 20.5 million. Vamwe 50.5 million vakatiza misha nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. Zimbabwe ine vanhu vakawanda vakapotera munyika dzakapoteredza uye iyo ine vapoteri vainochengetawo kutongogara refugee camp kuManicaland. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu vakatungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano wekuGeneva wakafamba zvakanaka. Ndom wanga uri musangano wekutanga inonzi Refugee Forum. Panouya nyika dzakasiyana-siyana, nyika dziri kuchengeta vapoteri, nyika dzine vanhu vakabviswa mavanogara, vanogona kunge vari munyika dzavo asi havasisiri padzimba dzavo. Saka vanenge vachitoriwa vapoteri vari munyika yavo asi havana upenyu huri normal. Saka kwakauya nyika nenyika dzinobatsirawo madonor countries. Saka isu takanoparticipatawo senyika iri member state United Nations High Commission for Refugees.
Ko ndianani vakaenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe?
Takaenda tiri chikwata chaive neni na MP vano lead a portfolio committee international relations kindness Baraza na Chief Charumbira. Vakaenda vakamirira Pan African Parliament nema technical experts ekuministry. Yakafamba zvakanaka. Takaita statement yedu yakaiti avo vane mikana yekubatsira ngavabatsire nelevel inoenderana nemaresources avainawo, nekuti dambudziko rinenge rawira imwe nyika idambudziko rinogona kuzowirawo dzimwe nyika. Saka kubatsirana kunenge kwakanaka. Uye takataurawo zvinogona kuitika munyika dzinenge dziine marefugees, sekuvapa zvidzidzo zvekuti vakwanise kuzozviriritira aidha vari munyika iyoyo yavakapotera kana kuti vadzokera kunyika dzavo, nekuvapa rubatsiro rwekuti health yavo ive iri right. Nepamusana pekuti chirwere hachizosarudzi kana chatanga parefugee camp chinogona kuzoenda kumacommunities anenge ari kunze. Saka vanhu vakadaro vanofanira kubatsirwa. Isu tongogara refugee camp, hurumende iri kuvapa dzidzo, iri kuvapa nzvimbo dzekurima, iri kuvabatsira nehealth nezvimwe zvakadaro. asi tinozobatsirwawo futi nemasangano akasiyana siyana kunyanya masangano iyayo eUnited Nations wakaita sana United Nations High Commission for Refugees nana UNICEF ndoo vamwe vanotibatsira nemamwe non-governmental organizations but isu senyika takatozvipira kuti tibatsire ivavo vapoteri vari muno ndofunga tina about 11,000 vapoteri total vari muno muzimbabwe vazhinji vacho vari kutongogara refugee camp saka meeting yedu yakafamba zvakanaka
saka ivo vari kutongogara ava vari kubva kunyika dzipi chaizvo vamwe vacho
tine vanhu vanobva kwana DRC tine vanhu vakabva kuRwanda but tino also vanobva as far as kwana Somalia kana Eritrea vamwe vanobva pedo pakaita sana Mozambique even kunyika kwavo kwagadzikana asi tichine marefugees arimo
pane zvakataurwa kumusangano uyu zvii zvimwe zvamungatiwo Zimbabwe yakadzidzawo
chinhu chiri kunyanya kudiwa ndechekuti nyika inenge yatambira vapoteri marefugees kazhinji kazhinji nyika inototanga kuisa maresources ayo asi zvakakosha kuti vawane rubatsiro even runobva kunana World Bank wekuti vakwanise kupa vanhu vavo upenyu hwakanaka but vachipiwa rubatsiro irworwo harufaniri chete kuti rungoenda kumarefugees iwo masurrounding communities asina chaari kuwana saka zvakaita tongogara refugee camp kune macommunities ari around that mana chipinge anofanira kuti patinovaka zvivakwa zvinobatsira marefugees macommunities ari pedo ipapo anofanira kuti awanewo mabenefits akadaro kuitira kuti pasazoita conflict pakati pemarefugees nevanhu vemunharaunda imomo kana tavaka ngativakei zvinhu zvinolasta for a long time zvokuti even marefugees adzokera isu venyika tinosara tichishandisa zvivakwa izvozvo zvakaita sezvikoro zvipatara even infrastructure yakaita semaroads anosevhisa ikoko
gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nezuro hurumende yakazivisa kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu vega Godwin Mangurira anotipa nyaya inotevera
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvarekest Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire zvakaita sekushomeka kwevarairidzi kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro uye izvi hazvibvumidzwe vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera muzvare Coventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru gumi nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association asi vozofamba vachichema-chema kuti mari yechikoro yadhura vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburisa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa Nengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarairidzi, pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland, uye kuti varairidzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mutauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nengo dzepasi pasi, pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera, zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema, avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News vaConstantine Chiwenga nemudzimai wavo Mary Mbaiwa Chiwenga vari kuramba vachikandirana makobvu nematete. MuDaily News mekare vemakereke muZimbabwe vanoti vanofara zvikuru nekupindira kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. MuChronicle mutauriri wemapurisa edunhu reMatebeleland South Inspector Filisani Ndevele vanoti chikwata chevarume gumi vakange vaine mapanga nemabhemba vakarwisa vashandi vepamugodhi wegoridhe weColin Bon, vakauraya mushandi umwe chete ndokubva vatora masaga gumi egoridhe isati yacheneswa. MuChronicle mekare mune nyaya yechikwata chevarume gumi nevashanu vakange vaine pfuti dzerudzi rweAK-47 nemabhemba vakarwisa varidzi vezvitoro paGovatema Bistender muGwanda, vakatora 14,000 rand ne-$1,000 nezvekudya zvisati zvazikanwa uwandu hwazvo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndichinokumbira kubvunza ndechekuti chiiko chiri kuitika, kuti pese pese panoitika kuti vanhu veMTC vasesa kuti vanhu vasasangana, vanhu vanongokonzesa kuti chii, vanhu vaparadzane kuti vasai vataura zvavataura zvinenge zvazvisika neZimbabwe, kuti isu tivana veZimbabwe. Saka ndinongokubvunzawo zvangu kuti chii chinoitika kuti zvizvidi zviite saizvozvo.
Ini ndinoda kubvunza President vamunangagwa kuti patakaungana muNational Sports Stadium paipaya takavanzwa vachitaurawo kuti chii, the voice of the people is the voice of God. Haana kuti the voice of ZANU-PF supporters kana kuti the voice of MDC supporters is the voice of God. Wakangoti the voice of the people is the voice of God. Saka nhasi tinoshamisika kana vari kuti the voice of God riri kuhukura. Vanei vachinzi vari kuhukura ndaanaani? Isu tiriunhu hatina kana pati, hatina sapoti, hatizive ZANU-PF, hatizive MDC, asi tiri kungoshupika, tiri kushupika kusingabviri. Voice racho raGod raita sei? Tinonetsekeranei pamusoro?
Mangwanani akanaka Studio 7, vana vanobatana vakawande nevamwe vese vandisina kushedza nemazita. Inini ndinoshamisika sitereki kunzwa umwe munhu uchiti ZANU-PF inoda kusimudzira nyika, ZANU-PF yazodai zodai. Ko wakamboiuraya kubva kwese uko ndiani? Uye futi moda kugadzirisa papi chinhu chamunongourayai michi everyday nguva dzese? Anhu ngatisanyepirana tichitaurira nezvinhuzvizvizvo. Ngataura nechokwadi always. Matadza matadza, ipaiwo vamwe mukana. Imi madhara nemimi nguva yenye makashanda yakakwana. Tipeiwo isusu vana vachidiki mukana yekuti tikwanisewo kutonga tono kutadza kwedu nekugona kwedu kuti kuri papi, kwete mukurambira apo michikuramba michingotaura zvinhu chinhu chimwe. Kana iri hondo, iri hondo. Vakarwa hondo vakafa, imi makasara maitidze mapara. Ndosaka muripo nhasi. Saka tinyararirei, mutinyarewo, tatenda.
Makadiko makadiko paStudio 7. Toda kutaura nenhau yamadhuku iyo kuti kana usina zvekutaura hazvina kuti vanyarare zvavo. Kwa zina za zino bezera kutio wali kutanzi takabisa masoja marodi. Ewa masoja anuruwa wano anangaka pikizo uniform zichipurisa. Azina za zino bezera. Sungu za chunga wa sada kubata wano kumeso yu wanoweza no piefa. Nikusinzi kwa wano kwa chita yu wanituwa maduka. Ndatinda angu.
Vabereki ndi Felix Mango ari kutaura pano pa Studio 7. Ndiri kukumbira zvangu kwazisa vari kumusha anana bamwe vajuli nevakunda ana Fortunate na Primrose. Ndinotenda zvangu pano zvandiri kutaura izvezvi. Iyezve ndiri kutsigira kuti vachamisa ichokwadi yekuti vasadya kumusangano ukoko kwavano kwavachazoenda ukoko. Kwanise kutanya izvozvo zvataurwa zvakare vazodya kumba kwavo vela vanodyiswa. Ndatenda hangu
makadi Studio 7 ndokwazisai mose kuti makadi nebasa ramunobata muchitipa nepenyuro yenyu inodakadza. Tinotenda, toda kutenda vose vashamarari vesirisei basa renyu. Aiwa tinotenda. Ndoda kutaura panhau yamarriage wenga. Marriage wenga vanyanya mushungurudzirei chaichaizvo. Ivo vachwenga pavakanyenga meri vavasingazivi kuti meri ane murume. Saka chichavari kunyanyonetsera nei vanomunetserei? Imari ngani dzinobiwa kumusoro uko? Dzinongobiwa mabhiriyoni mangani anobiwa kumusoro uko? 1 million iyo yashamisa chicha yashamisa. Handaitora mari yemurume wake. Saka chicha vanotinyangadzira vachiti meri me. Ko dzavo dzavari kupa mari vachitenga dzimota vachidii vachidii. Vanobvunzwana oh kubatira kubatira kwako ngavasadaro. Ivo jenera handi murume womukadzi wavo here? Kwandaitora mari yemurume wake. Kana munhu ane murume wake une permission yekutora mari kwete kuti wokore vachindundurudza mari kuti mari wada mari wada. Nhasi vamushungurudza futi ngavasiye mari haakabudunotiza. Ko vari kumba mari munyika? Zvipatara zvichifa vanhu varipi? Vanhu vari kufa ivo vachiba mari vachiguta. Hoo mari yamari yashamisa nhasi kuti yabiwa nekuti yabhondoka. Taziva kuti mari wakaba 1 million zvipatara zvakavhagwa. Ngavasiyane namari ndapota ngavasiyane namari ngavamusiye vaimudii mukadzi wemunhu.
Makadiko kustudio 7 ndini mbuya mberi. Ndoda kutaura nezvemukadzi wachiwenga nachiwenga. Ngavarege kutinetsa nokufunga kuti zvaimbonzi kadzi ukataudzana naye mauraya munhu mukaviga anobudisa ndozvakaita chivengwa chiwenga. Nokuti vakurambana akuti mari yakabiwa. Kana ivo vacho vanosunga vanhu havasi kuziva zvavanoita, vangadai vakasunga vese nachiwenga. Chiwenga yeunosarirei? Nokuti uyu mari anga asingazombotori mari kusvika atenge mota, kusvika atenge dzimba, vasingazivani kunyepa vanozivana.
Makadi apo ana mukoma pastudio 7 vandipa mashoko. Nini ndinofarwa kuteerera chirongwa chechistudio 7. Ndinowo Owen Munyanyiwa, ndinobva pachota spari zvinhu zvangu ndiri kusouth africa pakimbali. Ndini ndachida kungotaurawo zvangu panyaya yekuuya kwakaita vaimbova purezidendi vesouth africa vakauya kuzoti vagadzirise. Ndinongokumbira kuti dai vagadzirisa vaita kuti varume vaira havanzwanana. Izve vanhu zvokuti vari kuti hanzi havachamisa vasabvuma kuti vashande namunangagwa ndovakutorambukisa nyika itoramba yakatowedzera kupinda mumadhaka. Nokuti chinoitika njokuti vanhu musambova makafunga kuti Chamisa achazotonga nenyaya yekuti varume avo varipo havambofi vakazobvuma kukurura matomu kuti vape Chamisa. Idzodzo inhema. Saka kutoshanda vese zvingatonaka, zvingatobatsira isusu ruzhinji rweZimbabwe kosi tiri pamatambudziko kugara muSouth Africa kusikuda. Asi nyaya yekuti zvinhu zvakaoma, hatina kana chekubata. Izvo vabereki vedu vari kutambura vari kumusha uku. Saka ndaingokumbira kudai varume avataurirana vanzwisisana vaona kuti voshanda sei vese. Zvokunzi vanozourayiwa vachamisa kuti vanozodii, ngavanongongwarirawo ipapo, kwete kuti zvokuti vanzi rambai rambai, nekuti zvinozotikanganisa. Muno muchai muchai mumu tinopedzisira tadzingwa tisina pekunotangira. Ndatenda zvangu.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kutadza kusvika munzvimbo zhinji uye kusagadzikana munzvimbo idzi dziri kukanganisa basa rekuedza kupedza chirwere cheEbola muDR Congo. Richitizve pari zvino vanhu zviuru zviviri nemazana matatu vakafa nechirwere ichi uye vamwe zviuru zvitatu nemazana matatu ane makumi mashanu nevana vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola. Dare rezimosva muPhilippines rawana vamwe vanhu veimwe mhuri inozivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika vaine mhosva yekuuraya vanhu makumi mashanu nevanomwe muna 2009 kusanganisa vatori venhau makumi matatu nevaviri. Dare iri ratongera Andal Apatuan nedzimwe hama dzake kugara mujere upenyu hwavo hwese. Nhasi muchikamu chino tinoda kumbotarisa vaimbi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoimba uye chichitsika nziyo dzevamwe vaimbi Tawanda Kasaira, uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, ari kunzwa kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kambo kake Dumalana kaakaimba naV Mampezi wekuBotswana, ako kari kutora mukombe mumabiko akasiyana-siyana munyika nekunze kwenyika. Jonga kande miri weStudio 7 abata Dr. Tawanda Benson kuti tunze zvizhinji.
Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Dr. Tawanda Benson.
Ndinotenda baba, makasimbere kuti seikoko kwamuri.
Aiwa, kuno kutsvene chando chete mukoma Benson. Ndoda kuti nhasi mupe vateereri veStudio 7 zvamakatengezera, zvamakatakura, tichiona kuti imbi vakaita sa Dr. Tawanda Benson kuti vanga vachiburitsa dzimbo itsva. Titaurirei zvamakadengezera.
Chokwadi ichocho, chokutanga ndisati ndavaudza zvandinazvo, ndoda kungovatenda nerudo nerutsigiro rwavainarwo mukuburikidza nekusapota music ya Dr. Tawanda, kuburikidza nekutsvaga nekutenga music ya Dr. Tawanda. So far ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzozwa nezvadhumalana. Dhumalana, aiwa Dhumalana ndenyu, Dhumalana torai. Pamusoro peDhumalana ipapo tine nziyo dzeAnglican mahimu asakaita mavideos neatakaita maaudios zvekare. For the meantime, since isusu tiri kuita kaproblem tichana nevanotitengesera macds, we have decided kuti tiite get in contact with our loyal customers nekuvapa nhamba dzedu dzeWhatsApp dzavanokwanisa kutaura nesu. Then we make a plan yekuti tovatumira music sei tichitaura navo direct. And tine music yeimwe zvekare dziripo dzakaita sanandotamba vanongada kutambawo Christmas vaye vana ndambva ichichewa word yekuti ndambva zed. Tine music yaneo CB zvekare, yaneo CB yanzi ndaramba kudzokera shure, album rake idzva riripo raakaita mafeaturings naana Chomza all the way from South Africa. Pane album rake zvekare raChomza ratinaro, saka tingangoti we've got everything zvingangodiwa nevanhu.
Wakawanda vanokuzivai muri muimbi anonga achiita zvakare basa rekuburitsa mhanzi kana kutsikisa mhanzi kana atingati producer. Apa muri kutaura vaimbi vakasiyana siyana. Muri kutaura saproducer here kana kuti muri kutaura sevaimbi vamakashanda navo?
Ndiri kutaura saproducer uyezve vaimbi vatingati ivo vatakanyererana navo pasi Mega Base Studios inova iyo company inorekoda music wemuBotswana nenyika dzese dzakasiyana siyana. Vanhu vaimbi vatakaona isusu vakakodzera nekuda kwekuti maalbum avo kana kuti madambarefu avo akakwanisa kugamuchirwa nevanhu nekuda kwekuti akanyatsotsikiswa nemazvo. Saka ndiwo atiri kutengesa iyayo, ndo atine vimbo yekuti so far pane vanhu vakakwanisa kupa music yedu kana kutumikira music yedu vari kufara nayo zvisingaiti even kana tikada kutarisa vanhu vari kutitevera paYouTube chaipo chaipo aiwa kuwana kutitevera vakati wandei chaizvo.
Natumalana ratumalana tumalana 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 ratumalana tumalana tumalana.
Mataura kambo kandanga ndichida kukubvunza ine zvako kanonzi dumalana kamakaimba imi na mukoma V Mampizi wekuBotswana ikoko. Mangataura pamusoro pekamba nekuti kane kabata bata makona akawanda ipasi rose, uye kamwe kedzimbo kari kutarisirwa kuti kachainge kachipisa muzoro rekrisimusi nenew year.
Dumalana inziyo yakabva pane song yangu yandakatanga ndakaita na DJ Sia vekunamibia nachomza. Ndikabva taona kuti song haina kunyatsobudirira zvakanaka, tikabva tangochinja patazochimba tichiti dumalana. Song iyi song yatingati national anthem yemuBotswana, yava national anthem kunana Zimbabwe, haindoti yapinda muAfrica munomu, yatenderera zvakanyanya kunana Malawi. Tinotenda nerutsigiro yakasvika inziyo yekuti yakatikwanisa kutipo mabasa ekubhukwa tevaimbi kuti tikwanise kuimbo mumashows nemumapatizo. Saka inziyo yakaimbwa na V waMampizi featuring Dr. Tawanda. Ndikangoti V and Dr. Tawanda ndo vakarova kanzi yaka even vine 2.4 million views pa YouTube.
Matauro mumwe muimbi ari mustable yenyu anonzi NLC B, tinonzwa kuti mwana wa Dr. Tawanda iyi.
Icho kwani NLC B iropa rangu. NLC B muimbi ane makore atingati 12 years, akatanga kuimba aine 9 years. Ndatozoona kutoti panapa mhenge ndiri kutsikirira mwana. NLC B ane maalbums ake maviri, yekutanga inonzi The Passover, yechipiri inonzi Waymaker, inoproduswa na Dr. Tawanda Benson ku Mega Bay Studios in South Africa.
Vanokutsigirai vanokubata ipapi?
Vanotitsigira vanotibata panhamba idzi, ndedzekuBotswana ndidzo chete dzingori dzimwe chete. Dzinoti idzo 00267 7286 0140. Saka ndidzokorodze zvekare 00267 7286 0140. Pa Facebook Dr. Tawanda Benson, pa Instagram Dr. Tawanda Benson.
Aiwa tatenda zvikuru Dr. Benson.
Tinotenda Jonga kandemiri weStudio 7 nehurukuro yaaita nemuimbi Tawanda Kasaira kana kuti Dr. Tawanda Benson. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekutanga wakananga nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa kuGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.